A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America this Monday, December the 23rd, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyawuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight we are talking about Christmas, which comes at a backdrop of deepening economic crisis and widespread hunger in the country.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are also live streaming, so you can join in the conversation right now. Please visit our Facebook platforms at VOA Ndebele and VOA Shona. We will be live also on our websites, which are www.voashona.com. For Ndebele, www.voandebele.com, as well as voazimbabwe.com for English.
Zimbabweans are bracing for one of their worst Christmas holidays on Wednesday due to the deepening economic crisis and widespread hunger affecting 7.7 million people. The country is also facing fuel and electricity shortages.
Many people in urban areas and outside the country say they are unable to travel to their rural homes to meet family and friends due to the economic situation. Tonight we want to hear from you. How are you coping? What are you celebrating this Christmas? How are you going to the rural areas? If you're in the diaspora, are you sending food home? Please join in the conversation right now.
Yebo, lichona njani Zimbabwe omuhle ikudibana namhlanje kunge Monday kungomvulo mhla ka 23 kumpalakazi sesalelwe nje lusuku olulodwa ukubana singene kukhefu lekhisimusi ngolwesithathu phela mhla ka 25. Yilo ke udaba esikhuluma ngalo namhlanje, sifuna ukuzwa ke kini ukubana njengoba ikhisimusi isiza ilizwe liphakathi kobunzima kangaka. Siyazi ukubana umnotho kawuhambi kuhle, izinto ziyadula, ukudla akubambeki, kanti kule ndlala njalo elizweni, amanzi ayasilela kobulawayo. Idizili lepetulo kuyasilela elizweni, kanti lamagetsi lawo kasatholakali. Asechona engekho okwesinye isikhathi, ahamba okwamalanga. Ngakho sifuna ukuzwa kini bathandekayo ukubana lidlala njani ikhisimusi yalonyaka. Liyilungiselele na abakudiaspora kubo South Africa, Botswana, Zambia, Malawi, Mozambique, DRC, America, Britain, Australia, libuyelile yini emakhaya layahlangana lemiteni kumbe njengathi njengoba nesikhona pha ku studio lehlulekile lani. Sifuna ukuzwa ke ukubana lidlala njani phakathi kobunzima bonke obungaka, ngoba bakhona abanye sike sakhuluma labo bathi hayi bona kabasoze benelise ukusuka emadolobheni lonyaka baye emakhaya. Abanye ngabathi base South Africa bathi hayi ayisikho ukuthi sesadliwa zindunduma, umumo osekhaya yiwo ongavumiyo. Ngokunjalo abanye bathi hayi bathumezela amachangana bhegi, amarayisi, ompuphu lani lani ukuthi abantwana bakhona ukuba le khisimusi enhle. Asixoxele bakithi sizwe ukuthi ilispenda njani ikhisimusi uhlelo ngolwenu mafi.
Aiwa kunyawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidza ine mufaro. Nhasi pano tichange tiri kutarisa isu kuti khisimusi yegore rino makairongera chii. Tinoona vazhinji vari kuchema chema vachiti aiwa zvinhu zvaoma pari zvino, mafuta ekufambisa ari kuti dhurei uyezve haasi kuwanikwa. Mari yemabhazi ekukwira kuti vanhu vaende kumusha, vamwe vari kuchema chema vachiti pavari kusvika kuzviteshi vari kubva vasikuona mabhazi akwidza mutengo, michovha zvakare iri kukwidzawo mitengo. Chikafu muzvitoro chiri kudura zvakare. Vari kunze kwenyika kudiaspora sesu sontunga. Gore rapfuura nguva iyo inoenda handiri kumba asi gore rino ndazvitadza ndifunga. Saka ndozvatiri kutarisa kuti vari diaspora muri kuenda here kumba kunoona hamani shamwari kune avo vari kunyika dziri pedo neZimbabwe tinoziva kunana South Africa ndoino nguva inouya ana mujivha vanonzi mujivha zvaya?
Vanzi injivha.
Ana injivha.
Kana kuti mijibha.
Kana kuti mijibha. Vari kuenda here gore rino uyezve kunana Botswana nekumwe kunana Namibia nekumwe muri kuenda here kumusha panguva ino yeChristmas saka ndozvatiri kukurukura iye nhasi. Tombotora mukana wekuti tinzwe hurukuro nevamwe vanga vari kutaurawo vamboenda kumabhazi vachida kunoona kuti zvakamira sei tinzwe kuti vanga vari kuti chii. Saka tichanzwa nevamwe vari kuchema chema nekukwira kuri kuita mitengo yekukwira mabhazi. Tichinzwa zvakare nagurukota vanoona nezvenyaya iyo yeenergy yezvemafuta vafortunity asi vari papo pahurukuro tichanga tine mazwi akasiyana siyana. Regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii panguva iyo yezororo reChristmas.
Mabhazi adhura chero ukada kufamba adhura kadistance kadikidiki kari kudhabhu rakatatu apa unenge une vana kuti uende kunodhirawo horidhay kokonda chikafu hakusi kufambika.
Dhizeri rachona tiri kuriwana kublack market apa kuti tiritenge tiri kushandisa maus dollar saka totokwidza mutengo kuitira kuti kana takunotenga dhizeri tofanira kutanga tatenga maus dollars nekuti isu hatingamire kushanda nekuti holiday vanhu varoda kufamba nesuwo toda kutoraramisawo mhuri hapana zvatingazviita.
Tiri pahighway tikuona kuti mabhazi ekambani yezupo chaiwo chaiwo ari kunzi akaiswa mashoma kuti atakura vanhu sezvo vamwe vari kuvamanyira vachiti anenge ari nani asi mashoma zvikuru tikuona kuti paanenge achikwirirwa chaipo chaipo kana richinge rawanikwa bhazi rakadaro vanhu vanorwisana kuti vange vachikwira mubhazi imomo nekuti inenge rakavachikira pahighway. Saka tanchikokurudzira kuti hurumende dai yakwanisa kutiwo mabhazi akatiwandei vanhu vange vachirerukirwa vachiinda kunoona hamani yeshambaiasiyanasiyana.
Vanhu vakawanda vari kutadza kufamba nzendo dzavanoda kuenda kunoona hamani shamwari nokuda kwekudhura kwaita mutengo wemafuta edzimotikari uyezve nokudhura kwaita mari yekukwirisa mabhazi nemakombi. Izvi zvaomera veri zhinji nekuti mari chaiyo inobatika havana. Vamwe vari kuchema nekuti havana kuwedzerwa mari dzavanotambira asi zvinhu zviri kungokwira nguva nenguva. Takatarisa nyaya dzekufamba kuri kuita vanhu munyika yeZimbabwe tanga tiri mumwe muhighway vanhu havasi kufamba semakore ese vanhu vari kutumira mari kuhama neshamwari dziri kumusha vari kuti havachakwanisi kuenda kumusha nekuti mabhazi adhura. Isu sesangano repassenger association munhu hatiri kufara nekuti nyaya yedomestic tourism ichange yakuderera zvakanyanyisisa iri kutoderera nekuti vanhu havachakwanisi kufamba vachinoona nzvimbo vanhu vemunyika yeZimbabwe.
Dambudziko remafuta rinopera kana takuwanawo foreign currency yakawanda ikonomi yedu ichishanda tichitengesa zvinhu kunze tichiwana foreign currency ndo zvatiri kushanda zuva nezuva kuti tisvike palevhu iyo.
Apo tanga tiri kunzwa isu kubva kuna gurukota rezvemafuta kana kuti rezveenergy vafortune chasi ndo vapedzera kutaura vachitaura ivo mamiriro akaita nyaya yepetroli nedizeri asi tichamboenda zvakare tichikuratidzaiwo zviri kuitika kunzvimbo dzakadai seBulawayo panyaya iyoyi yekushayikwa kwezvekufambisa kana kuti kudhura kwemabhazi nemichovha ntunga.
Yevo kunjalo mavhidhiyo lapa eSwatete edolobheni lako Bulawayo eRenkini. Asizweni abalaleleyo sibukele nababukeleyo.
Mina wangezvitorenkini bengi siyagadhi zvinizama kugadhi kuti nekuchisini sekhaya kodwa sengesitekile ngokubuda kwamabhazi enkali
ayimalini
250
emsukini ezedileyo
ayimalini abe ngo-70 kumbe 80
Ayora, vamos. Tudo isso era meu livro,
Labo ke bebe kuluma lento telizindaba yethu uBathabile Masuku linsizwe esanda kuluma lapha iserenkini ithengisa amahanisi nxaliwazi aba lamadonki liyawazi amahanisi sithengisa amahanisi lezi tropo ngakho ibikhala ukuthi aba amabhasi yebo bakhwezile intengo zokuya emakhaya kodwa hayi uthi bona intengo yamahanisi lesitirobho lokho ilokhe injalo kabakhwezanga.
Ayi wathi nemuthereri wedu wokutanga nhasi inguva yenyu vatereri tei tingotaura nemi muchitiudza kuti zviri kufamba sei kwamuri ikoko. Tiri kutonzwa kuti tina mukoma Wilfred Chipere vari panhare. Hallo mukoma Wilfred.
Hallo Chisimavela Simurite.
Ai wandiri wadi tiri kutaura nemi muri kupi mukoma?
Ndiri muno Harare muZimbabwe.
Ehe, tipirewo kuti kwakamira sei makaronga zvipi paholiday yeChrismas.
Mwana mai chekuronga chacho ndiro pasina. Takatongogara mudzimba dzechikafu chehasi kutengeka zvekuti tingati tingaronge zvataiita makore apfuura tichitendera tichiita sei pake zvine zvazvina kutindira musi ende pokuti ufambe uchienda kwacho hauna kwakambochienda nokuti maservice station edu anopiwa mafuta emota haatorina kana chinhu akatooma kuoma chaiko. Saka kuti ndifambe ndichienda hakuna kwakuenda kwakutongogara notarisana nevana mudzimba.
Vari kuti pamaservice station apa
hakuna fuel, vakungotaura kuti petrol mafuta hatina ende hatikuziva kuti ashaya rini ndomhinde vanopiwa. Saka haukwanisi kuronga zvinhu zvekuti mangwana ndichaita sei nokuti ivo vacho vanotoisa mafuta acho havatozivi kuti mafuta achauya rini.
Saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maiti chii?
Dai taiwana nguva yekutaura nehurumende ndopataivaudza chokwadi kuti ano zvenyu zvamuri kuita zvekutungana kwembudzi muchisuya muchienda kufamuko muchinopfuya muchinokanda chikafu chokupfuya fishi munyika ichitambura kudai sezvo dai zvachipera ngavataure nevanokwanisa kunge vakomana vechidiki vanokwanisa kunge vachigona kugadzirisa nyika iyi. Tine tikuona kuti pakaungana ipapo vega vari kuita dambe nokuti hapana zvibuzhinji zvokubuda zvati kuona zvekuronga zviripo ipapo kuti nyika iendere mberi chaiyo chaiyoka. Ndofunga yakuda mukomana wechidiki anonzi vachamisa.
Aiwa mashoko akanaka. Kana muda kumhoresa hama neshamwari tida kutora mumwe muteereri.
Ndoda kumhoresa hama neshamwari shuwa dzokachipere dzokwazimba muno muHarare muhetfield masisa park shuwa dzakuti aiwa chingotambura henyu murimo munyika hatina zvatirikusunge tichiita hatingatingoshingai nyika ndeyedu hatingatize nyika tichisiya nyika.
Aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka.
Silo mlaleli ecingweni uRichard Moyo, kunjani fundisi? Halo Moyo, mnumzana Moyo, kunjani?
Halo va Moyo.
Nare
dzava mhino rikaitiviringe zvavanga vanyora hanzi Studio 7 makadiko. Hazvina kumira mushe kuno Christmas Eve vanhu vazhinji havana chinhu mari hakuna asi mumashopu zvinhu zvirimo asi pana kula varipo.
Yebo kunjalo Mavelasi. Silo Muzi Dube umtembo stemba ecingweni, kunjani Dube?
Siyaphila njalo Studio 7.
Hayi siyaphila. Sikuxhuma ngaphi kwendawo?
South Africa.
Ngaphi kwakhona?
Ngise Majesty River Park to the Neran Tech.
Wenzani mzansi abanye besekhaya?
Kaya kushale yisino sekati sto chile kaya manje shuruzima. Ibuza mwana matoka kwa la tanda na mafude mwana le kutfisi za kwa na zinga pazina kinte gani.
Ya ujiwa nga zindundu manje tuve. Mwamiya hodli leo kwa hambe kaya. Okay, I wouldn't know now. Okay, okay,
okay, okay,
okay, okay, okay, okay, okay, okay,
okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay, umntwana okukhethi zero kuthi uyifo mkumele ayithenge esikole into zakhona nje azuza kwabakithi.
Yebo kithi kungaphi khonapho ekhaya ku
ekhaya kusekhe kodwa umkhono ufanama umncane ufunda empumelelo omunye ufunda enkulumane njasa ubulawayo.
Okay, iyabe ibiza malini so uniform ka-grade zero?
Uniform ka-grade zero kuthi uyithenge esikoleni uthiwa ibiza 300 rand. Igroup lokuzenleni and lento zakhona bekuyilisti yakhona mahleka wethu ukuthi yilisti leyo abantu bezikola ba-aphruza enyendlela sekule listi ngakhe ngifike eshophu ngibanikeza bathi kanti umntu lo ufunda kufunaukuthi ureziseve bathi ha isikolo sinjani leso isikolo nje esijwayelekileyo kothi imazi akhona hhayi bakithi kunzima
kulobu nzima kodwa emzansi kuyaphileka khona
khona asingeke sithi sikungconywana kule simo sangakithi ngoba ngalithi khona kunzima ngoba manje imali ayikho akulanto eqondileyo kithi akulanto eqondileyo komile kusemakhaya kusemadorobheni kuyafana kuhlela ukuthi abantu bangabalekela ngathi kuqala nje ukuthi makunzima emadorobheni abantu bethi beye emakhaya kuyelinye manje ithu lalikho.
Na inkinga ke khona apho ungathanda ukubingelela izihlobo labangane tu.
Hayi ngiyabonga nje bonke khona lethe kuthwani laba khona le bonke imali bagonke sikelele nje ekhaya. Asibekezelele nje bonke kwenzakalayo ngoba kunzima bukhona.
Hayi siyabonga Dube ube le kisimo senhle kakhulu njalo ungene kuhle eminyakeni omuthi.
Hayi ngiyabonga lami sithethe nalingene kuhle.
Siyabonga umnumzana Muzi Dube use South Africa uthi akenelisanga ukuya ekhaya kodwa uthi hayi amathangana bheki ale mfuno zabantwana wathumezile anzi tinemwe mtereri mafi.
Hayi warigate ende tina mkoma Charles Satuku makabikwa mkoma Charles.
Hello makabikwa tete.
Hayi wathiri waditu kusona nemi muri kupi?
Ndi kunyanga.
Ehe, taura iti nziko kwa kabiko unyanga kumakomo uyo?
Unyanga kuri nani atete, asine FUA ya neta.
Juru kufamba siku iku kuhanjaz?
Muma service station umu, siwe hindi tengeswa ni mabondi, iye ze tengeswa ni mashitese. Asiku itenge ni mabondi, mweka mulai nire kuti munu, ano sfera, ogurara ali mulai, apana juru kumbofamba, inda hui tenge FUA ya. Mweza yuona usika jahida.
Saka kana iri kutengwa nema bond iri kuita mari.
Iyo kana iri kutengwa nema bond mamwe ma 18 19 kana kutopfuura ma price yo akatoitwa ni government yo chawe kone zvira no pfuura ma price acho.
Kana muchitenga ne US anenge ari pa mari.
US wari kuita $20 per liter.
Saka nima etaurenyu.
Mose ya diatuwa kwa gafu ni wani mwezi gafu ni wani katina kutolaraiza bati hiyo siyo ya chiyo jisi ya chitengi kwa nima UAC ma service stations nyo tota roti mte yao chino zivyo kuti ma service stations mte yao bati wano tengi kwa nima US dollar awano tata kutinyika ina chansi ma US bati wano itambira kwa kari kusiyo kita kwa mwono kutu kuchanyira wa rishinji wa zivabu ya na kuchanyira masi vose vande awaru kupatu pina kutima bondi tufinda ya tengi kana chini.
Saka zvamira zvakadaro pane mazwi ramukade kutaura kuhurumende tomboti vakateerera panyaya iye zvamuri kusangana nazvo ikoko kuinyanga
vakomana kasesu seyo chidiki sesu kuti mapasenja tinofamba ka tinongoti kuhurumende vakomana tinyareo tizireo tichedue takakutadzireiko tiwanireo mutadzina rechinodi mauraya hapana chekumbofamba munyika shuwa. Bazi chero chero kubva kuHarare atete ka $120 kukwira nekugara musiti Lagi kiasi ya kutangira pa $50 kasaga kasina kana kanguru ni sugar tu sauti tishi hapana kana chikundo kwamba hodi wala tizara mwose ya wanwe uru mendea
mhm ayu wa munu kwa nisa kumoresa amanesha mari zenyu pa uri denyu Christmas saka mchapeza Christmas mchite imaji
Christmas yangu peza hidu tutore akutungo gara kumusha motongo ushika umbu motongo gocha diweza hidu ya mafuta mani pasi
akumana mafuta hapana
zaka wa maatete ndungu umoresha wa zakari ama zangu anamai wangu anababa wangu waliko kumpa huko ayo wantino watu wawe ni Christmas ya kana katika budi ya wa ya wantikashika wane kumpa huko hocha huko
mhm ayo watu notenda cha iso anjazi uyeswe tunombo da kumzwao kupa kuni nzimbo zakadai sava na inyanga huko kukunana Trotbeck ni kumu huko wani wachiri kuenda ile kuduza ni kunyanga huko
pepe Trotbeck mkana mkawa buza chao chao hakuna kunaendo unaenda kuno zorora uchi zorora chi kuzorora kahunja wa ine chao ita chi ya taira chao ino zorora
mhm
yamale tino yamale ata wanakupi hapana kuzenda
aiwa mashuko makuku tu anjazi muwe nezo wa rakanaka
aiwa tinotenda maita basi
bye bye antuku mkoti tinimwe mtereri halo mkoma Paddington
makadili mcheche
ai watiri wadi tukusora ne mimuri kupi mkoma
oo tirikuno kupote Elizabeth isu
ku South Africa
munyika South Africa wangu tete
taurai tinzwe kwaka mira se ikoko muri kuronga zvipiko pazororo re Christmas iri kuya
pazororo re Christmas tirikungoronga kuti nezvo tinge tichingofara nemhuri dzedu asi tinokurudzira kuti tinge tichizvichengetedza zvizhinji tisa bude bude kwenda kunze kunokuti kunyika ine nyika inochitisa zvikoro ine nyika inokondwa nekurayiwa kuvanhu izvo zvichitanga tichitori vamwana vatanga tichibonoshanyira kuzvipatara vatachiona maZimbabwe dzakatowanda muzvipatara vakatobayiwa nemapanga chete
kupi ikoko
kudhorangidza uko pane hospital iri pedyo nesparokation watinogara inonzi dhorangidza vakatobayiwa vakomana vanotokwana kuti vashanu chaivo
rini anzvadzi
vakabaiwa kutanga kwesvondo rinori neri kutanga pa last week pavhara vanhu musi wa 15 kuno kwanovhara musi wa 15 ndopanovhara makambani mahombe ese vachipiwa dzimari dzavo kutanga pasvondo rero pa last week iwo ndopatakatanga kutonzwa kuti kwadai kwabaiwa munhu kwadai kwabaiwa munhu saka vakarara vari mumudhorangidza
vanenge vachinzi vaita sei vanenge vachida kubirwa mari here sei chii chiri kuitika
vanenge vachiti vakomana vekuZimbabwe vanonyanya kufarisa vakanga vafarisa zvikuru kudai vanodhakwa vosangana nemakadzi vekuno kana vadaro zvinomanje vanobva vati varume vacho vanobva vaoti saka muda kuti torera vakadzi vedu poita sekuti vanenge vachiti vanenge vachizviti isusu tine mari vachizviti izvo saka muda kuti torera vakadzi vedu ndopanochaka kurwisana ikoko vari vese vakabayirwa vakabayirwa nyaya idzodzo dzevakadzi
Saka mashoko apa hamungape ivo vechidiki panyaya yekuti kana vabata mari dzavo angave mabonus kana zvimwewo vanofanira kuita sei nyanya vari kugara munzvimbo dzakadai sei dzamuri kutaura kuSouth Africa
ini chandinongokurudzira tete ndechekuti vanhu nga munhu chengetedza mhuri yako urangarire kumushatarira imone kuZimbabwe mamirira kwakaita mari iyoyo panzi kwekuti uri munhu anofara zvakanyanyisa uchinoenda kune nzvimbo dzekumafaro dzamunonosangana nevaro dzamakasiyana-siyana hamusingagoni kuzowirirana pakutaura kana pakunzwanana gara uri mumba mako nemhuri yako utenga chikafu chaungochifara uri nemhuri yako fara uri pamba pako sabude bude kuenda kunzvimbo dzekuungana kana waenda enda hako asi uri munhu anenge aine hunhu anenge achiziva zvaari kuita
imi muri kuenda here kumusha
kwete tete inanda kuzokunda kuenda kumusha asi zvizhinji ndakatumira zvangu kutaura kuti mhuri dziriko dzirarame mai vangu vangu vari kuno kuti akatumira zvinhu zvese kuti zvite zvakanaka
aiwa chimoresa yenyu amanesha mwari takatarisira zororo reChristmas
ndinoda kumhoresa tete vangu vanonzi mai mafrank vari kunyika yeZimbabwe vari pawarren park one tete munhu anga achimbobatikana nekurwara uye munhu akabva kushaikirwa nemuzikuru wake ndaida ngovabharisa nemukwasha wangu iyeye kuti mwari vanochengeta chai kuti murambe muchingonamata nekuramba muri padyo namwari kumorisawo amai vangu vatibereka amai Gombera vari panyika yechitungidza kuunity o chiti amai makadi zvenyu muve nezorora rinofadza vese nevanina vangu nemhuri dzose dziri paZimbabwe ndichiti komborerwai
aiwa tinotenda muve nechrismus yakanaka musanete kuteerera studio 7
Awa tino tenda tete mwurise mwene mkisi msine zororo nafaza kwa mriko kumese.
Bye bye. Entunga.
Inyaze kukecha guys.
Ndoso ndafu zaka kuti kochi chiri kumboitika. Nauti wataro kuti vakoma na vechibiki 5. Vese vakapuwa mari dzavo after musi wa 15 December. Vari kuti saka kana vachinge vazokwanisa kuenda kwavanoenda kunzvimbo kundofara vakasangana nemamwe madzimai votadza mukuti wiriranai imomo ndo muri kunetsa vari kubva vabaiwa nemapanga
zvakaoma vedwe sikhangele kasini leFacebook singakai kusikhumbuzo mlaleli wethu secingweni silo tanisa blessing tube uti yena mina angene lisanga uya ekhaya kodwa zona ngizizamile shame ziyajabula lapho esikhona ngiyabonga mbona uDube lapha ukhuluma ngengane zakhe Nkomo Foster utwena mina ngiphumelelanga ngesigaba somsebenzi Rejoice Maphosa utwena kikikikili njani Mthwakazi hayi siyavuka Maphosa ngilethemba lo Mthwakazi wonke uvukile Queen Spanda Matonko twena amachono basakazi kuzoba lobanike laphana kulo 3D Dube utwena iZimbabwe siyaphenduka inogo area enter at your own risk zone hashtag friendly warning compatriots kuzoba lo Richard Dube utiyena salibonani yabingelela bathi yakubingelela Dube Siya kusikhumbuzo moyo osecingweni kunjani moyo? Moyo kunjani baba? Nomzana moyo. Hello sikhumbuzo moyo.
I think number ya winning ya dona ntunga rikatenderere mberi zvedu tikurukura nhasi zuva renyu vateereri pindai muchirongwa tiwani kwete tikurukura nemi tichionesana kuti chii chaizvo chiri kuitika kunzvimbo dzamuri pazororo rino rekisimusi vazhinji vari kuchema chema vachiti zvinhu hazvisi kutengeka kufamba kwacho kuri kurwadza nekuti mabhazi ari kuramba achikwira muzvitoro zvinhu zviri kuramba zvichikwira saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa ipo pano uye zvatiri kupai mukana kuti muwanikwe imi muchimhoresa hama neshamwari dziri kumativi mana enyika dzingave dziri muZimbabwe kana kumwewo ndo zvatiinazvo ipo pano uye zvetichange tiri kuverenga zvamuri kunyora panyaya yezvatiri kutaura izvi asi kunavo vanoda kufona tipei namba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tikwanise kunge tichikufonerai nekuti nhasi izvo ratoda kunyatsotarisa kuti chii chiri kuitika kuti tanzwa kune vamwe vari kure uko kunyanga chaiko chaiko vari kutaura ivo kuti mafuta ekufambisa ari kudhura ikoko kana wawana uri kutoita iwe ekutsvagiridza chaizvo chaizvo asi regai timbochingamidza vamwe vari palife yedu Donald Mambo Marusi Merry Christmas to all VOA listeners and Zimbabweans Paddington Kashanje hanzi watching you from Port Elizabeth Lumo Gwenzi hanzi maswera sei vashamarari tinomufarisa imose pabasa penyu isi tuli nani yedu kuno kuMozambique ini ndinoti kudai bond rabviswa towanawo mari yeZimbabwe kwete dzekukwereta kune dzimwe nyika Luke Samuel Simango hanzi moroi pastudio 7 I'm watching you from Rustenburg kuSouth Africa and magariro ayo Zimbabwe zvinhu zvaoma ndokutaura kwavari kuita business account hanzi IVOA kutanga ndinotenda nebasa ramuri kutiitira rakanaka ndichiti happy Christmas kumuri yose yeZimbabwe asi regai titore makola nekuti nhasi izuva rekuti imi makolas mutaure nesu muchitiudzawo zviri kuitika kwamuri ntunga
it's 29 past 8 o'clock 29 past 1 o'clock here in Washington and this is live talk we are talking Christmas which comes in the backdrop of a deepening economic crisis and nationwide hunger that's affecting 7.7 million people. Se tate umlaleli ecingweni ubaba uNdlovu. Kunjani Ndlovu?
Siyaphila Nkomo linjani?
Hayi siyaphila. Usixhuma ngapi kwenda?
Ngogodzwayo eShelebhuzi.
KwaMasaba iTwale.
KwaMasaba iTwale ndawo ntakusisidike ye.
Aha, igama mbani ba?
NguGabiso Ndlovu.
Gabiso Ndlovu.
Yebo Nkomo.
Lidlala njani ikhisimusi khona ngapha?
Aiti na ngomtanda zoku tera baba kuda kunzima kakhulu nkomo ngiqiniso kuti likhasana madoda. Napa vantu ngari kibe fakazi kuti ukhasana kuti kunzima kunzima iqiniso kuti siyaphonga bonke singenza njalo.
Eh bakithi.
Yes, iqiniso shiwa kodwa ke hayi ke kungelani. Inkosi zasiphuchisa kuphela khona besicela ukuthi khona ngaba yavuma. Isani ngoba ngiqiniso kunzima kakhulu. Akunjethi ukugogola nasekhitchini impupho ekhana esenza $80 ayithatha njalo uyayithenga njalo.
I-10 kg
iphosi yethu lapha singalisifisa ngapha emahlobo egangeni ngapha kuma-8-90.
Uhulumende ubeke wathi siyehlile i-10 kg si-$50, akwenzakalanga lokho?
Ngangilapha mnesigibe ingafikele phela phuze ethawuni ngale i-$50 ngasekeyilanda ngale amadoda ngapha emahlobo ethu ngapha selisenza ama-8 abanye 90.
Eh bakithi.
Eh.
Hey, manje uzakwenza njani lapha Ndlovu? Indlala kayithiya ngokuyintondo lokugodwa nje ngani kulamahwaho ngakubamba.
Oh, ayi imbuzi zabantwana kulomfana wasegoli ngabe ithethi bula lokuyisala kwazi kwakho unyoko okumbuzi lapha sidlulise iKhisimusi le.
Ah, at least kungcono.
Uzaba ngcono ya isibongile kakhulu. Akoma siyabonga kakhulu isincede kakhulu. Singabantu bakapenjeni bakithi libezokwelindlame lokhu sisisele ukuthi kona uhulumende asingezele. Kufanele kusifakela mbijana kodwa ayikwani.
Mhm.
Siyabonga kakhulu umsebenzini omkhulu. Sihlokoze kakhulu basifakele nje i-PCF ku-500 kasi kuma-300 kathesi.
Hayi siyabonga Ndlovu. Khuluma laba bakahulumende nxa belalele njalo uvingelele isihlobo labangani.
Ngiyabonga Nkomo, hayi ngingela abantu abami basegoli labanye abantu ngifana seplumtim kajile ngalo ukuthi konke nje abantu ebaphila kakhe ngenkosi Jesu Kristu wafake emthandazweni.
Hayi siyabonga Ndlovu, uyidlale kuhle khona ngapho komahlabayithwane.
Ngenkosi Jesu Kristu ngiyakhulekela lana Nkomo, ngiyabonga baba.
Hayi siyabonga uGabiso Ndlovu sithinteke lapho esefilabusi kogodlwayo.
Regeti torei vamwe mutereri vari panhare tiri kunzwa kuti tinenge tina mufundisi panhare. Regeti ndikwavari halo kola.
Halo maserati.
Aiwa taswera tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura napasta muchaka mupofu ndiri kwadomo.
Ah, kwakadiko kukadoma pasta?
Ukadoma kwakanaka asi zvakangooma.
Tipewo mamiriro akaita zvinhu ikoko.
Vanhu vaite zvinhu zvakaomera munhu womuZimbabwe. Kuti uende kumusha kundoona vabereki mari hauna. Mabhazi akwira zvakapetwa. Saka zvinobva zvaramba zvichiomesera upenyu hwemunhu kunyange nokutenda kwevanhu kunourawa nekutungamirwa kwaita nyika yekwedu. Ai Mwari vabatsira vatungamiriri, nokuti Bhaibheri rinoti kana vanotonga nyika vakasha Mwari nyika inofara. Asi nezviri kuitika nyika ike zvinezvi nyika tiri kutema every day munhu akamuka anomuka achipopota muZimbabwe. Hapana munhu anomuka achifara. Munhu anomuka achipopota izvozvizvi Krisimasi yasvika asi munhu ari kungopopota. Saizvi Mwari vabatsira nyika yedu. Mwari vatitsvagira vatungamiriri vanosha Mwari, nokuti nyika ikatongwa nevanhu vasingasi Mwari nyika izere nokuchema usiku nemasikati.
Saka imi sapasta mazwi api amangataura ekushingisa veruzhinji vakateerera panguva iyo ino yeKrisimusi?
Mazwi andinoda kushingisa vazhinji vakateerera ndokuti ngatirambei tine tariro kuna Mwari. Nokuti muupenyu hwatinorarama tinosangana nazvo, asi zvinoda kuti tirambe takatsunga. Shoko raMwari rinoti vose vachatsungirira kusvika pakuguma vachaona Mwari. Shoko rinoti kutsungirira kusangana nekuoma kwezvinhu, asi zvakaoma zvakadaro ngatirambe takatsungirira kusvikira pakuguma Mwari vanotiwanira nyasha.
Ko mashoko amungada kutaurira kuhurumende tomboti yakateerera mataura emi kuti vanhu vanotya Mwari ndo vaakudiwa, ndaapi mashoko amungataura?
mashoko andingada kutaura kuhurumende ndinoziva kuti vakatirira asi havanzi
taurai
mashoko andinoda kungotaura ndeyekuti ngavarangarire kuti vanhu ndevamwari havasi vavo ndinorangarira vamunangagwa vachiti izvo the voice of the people is the voice of God nokubva varamba the voice of God asi vanofanira kurangarira zvakaitwa Nebhukadhinezari wakaitwa chipuka chisina zita namwari vanhu ndevamwari havasi vevanhu vatungamiriri ngavazive izvozvo
ameno kana paine vamungada kukwazisa tisati tatora vamwe kola
ndinoda kukwazisa hama dzangu dziri kumusha kugokwe kwamashame vababa Suzeni vamutakata namai vangu anatezvara vangu vari kuchiredzi nevose vashamwari nemivo muitirwe zvakanaka tinoti makurokoto ekirisimasi negore zira
aiwa muve nezuva rakanaka muve babai
thank you sithathe umlaleli ecingweni umthembo kunjani mthembo
ngiyaphila baba ninjani
siyaphila igama elipheleleyo mbani ba
ngu-Elijah Dube
Elijah Dube
ye
uxhuma ungaphi Dube
ngisentepe baba
entepe eGwanda South
eGwanda South kanye
lidlala njani ikhisimusi
kankoma kusela khisimusi lo nyaka
yebakithi
lo nyaka ikhisimusi sokulibizo kuphelo lokuthi 25 December vele ikhisimusi
hei umi kuwobumumu
hayi umumo mubi kakhulu mulu kakhulu yona imali yakhona yiyo engasathola kaliyo
abanye sizwa bekhala ngempuphu lapha lanxa uhulumende ebethe i-10 kg kumele iyehliswe intengo ibe yi-$50 sizwa kuthiwa ibizo $9,580 endaweni ezijiyeneyo entephe khona ngapho ibiza malini
i-105 pondi
i-10 kg
i-10 kg akula nto ehlileyo
nayebakithi
hayi ubunzima bukhona
nxa belalele bona bakarhulumente kuyini ongathanda ukukutsho kubo
ukuthi kabancede sibili bazame ukuthi bangenele ikakhulu sibili ezitolo ngoba kabuthengeki loku lakho kuyimadlana yabo lakho kodwa izinto ukuthi zithenge kazithengeki inkomo
yes uqhubi inkomo yini Dube kumbe zifohlile ngizwa amantlogo lapha ekhaya
hayi ziyanti sikawulokhu kuzinyamazane okuthiwa zimpisi kusithole senzima kabi zibale siba yini
hawu yebo
ye
ngapha zithwele nzima ngendlala ngapha kule mpisi futhi
ngapha kule mpisi manje kathe sibe sokushumile imihogo inkomo elapha imihogo esegangele emahlamvini
hayi and ingadli umhogo iyafa kanje inkomo angithi
ingadli umhogo ivele imhogo sukanyakatiza vele uhambe umnyathela kutatyala izihlahla zifela amahlamvu
Eish, akulobunzima Dube. Ungathanda ukubingelela isihlobo labangani?
Ye, ngiyabingelela kakhulu abazukulu bami abakubulawayo. Ngibingelele nomunye umzukulu wami okhona leGoli kabuyanga mani uthi uyehlulwa yimali kathi bengimwhatsapp uthi imali imehlile. Ngithi hayi umzukulu wami ngawungizwa khona ngapho hayi dlala ikhisimusi. Ngiyabonga Nkomo.
Hayi la siyabonga Mthembo Elijah Dube ube le khisimusi enhle kakhulu le new year enhle
hayi khisimusi yakhona kuphela kwami ngangena esibayeni kuphela ngibula le yokuthi izinyane kuphela yikhisimusi yakhona
hayi kakhulu kungcono lokho
Hai, siyabonga baba.
Siyabonga Dube, titore mwamterere ma.
Ehe, ndanzwa kuti pane vanga vakamirira mukoma Donald Mamboma muripo here panhare apo?
Ndiri pote temavela kumazera sei.
Aiwa, ndimi ndisina
kutiye. Mukoma ndeipenyu.
Aiwa, ndinofara kunzwa nemi.
Aiwa, chokwadi taurai tinzwi.
Zvinogwadza tete Mavelas kuti nyika yedu yavachiseko pasi rese nemukadzikimo. Zvinogwadza tete Mavelas. Ukaonawo nyika dzimwe mwana anenge achifarawo Christmas, kufarira Christmas kana kare chikurawo taifarira Christmas, but iko zvino nyaya dzatinohwa kumusha ka hadzifadzi, haizviti haumboiti sekuti Christmas. Hazviti ndataura navatete vangu vakwira kubva kuHarare vachiya ku between Chief nemvuma achiti kwai vakwira $70. Taka chifunga distance yaibva pakubva muHarare kusvika pa Chivhu pata.
Ehe.
Pakubata kwa $70. Taka zvinzo apa tete vazama kuvatumira kuti vawane ucha kuHarare bhozi kuti tivatumire pakati pane pachinepe, saka kuHarare kuri easy kutora kuti kune dzimwe hama dziriko. Saka vakavatumira zvinhu zvichibva kuno kuzvinda kuHarare straight. It's easy to collect. But Maria vazochajiwa transport inogwadza.
Saka imi muri kuenda kumusha here Christmas inoyi?
Kuinda handa kundikana pa Christmas asinonga musha muna January asanga vachiti komekedza vatiti vangubudi kana uchiuya uya wakagadzirira mari yakasimba nokuti unozokona kudzokera.
Hanzi zvina zvinaumira zvakanaka.
Saka zvinogwadza hazitai zvinaumira zvakanaka zvachose.
Kupane vamwe kola vamboya panhare apa vachitaura kuti kunzvimbo yavari kugara imomo muSouth Africa kune vanhu 5 vakomana vechidiki saizi dzenyu vakabayiwa nemapanga. Zviri kufamba sei? Kwakamira sei kwamuriwo?
Ini ndiri kuRustenburg, hakuna kuRustenburg hako nyaya dzenoizi dzedziriko asi shoma. Matswana havanavo habiti yakafanana nevamwe marudzi akafanana maZulu kana maXhosa. Vanhu vakaita like vanhu vane unyoro vakanyorovera kana mukasanga kukona navo muvakadzi mumunhu kana mudoro. Haina hangu handichaipinda zvekuteerera kumafarofaro izvi. Saka ukagara ukasanyira zvekumafaro upenyu hwako huyo hwakatiiwo. Kana wangosanganawo nazvo wasangana nazvo asi vanhu vechitswana havanavo havo kunyanya kuti haukasha. Kana mamarudzi ari muno chero mukatata kana xenophobia painoita paka xenophobia uno kana nanotwest hazvinyanyi kutaurika nokuti zvinonyanya kuitwa nemazulu nevamwe marudzi ari muno muSouth Africa. Hakuno vanhu vari nani kadida kuvaenza kana vamwe vari muno.
Aiwa, pakanaka chimoresai hama neshamwari tipete titore vamwe nhasi pana pari kupisa.
Ya ndoda kumhorosawo hama dzangu vokwamamboma kumushagashe kufamba 85 kumushagashe apa masvingo. Ndomhorosa vatete vangu vanonzi maifungiwa ndachitaura navo ndataura navo vanonzi ndovafarira chaizvo vanoda chaizvo zvamari vari kunonzi kubvuma kumusena. Ndomhorosa mbuya vangu kwachinorumba kuzaka mai vakazvara mai vangu
kuzaka rinopisa.
Zaka rinopisa wehe kwachinorumba.
Aiwa,
ndoenda kusamba range kutraengo. Ndomhorosa vose vanondiziva vanondakambogara kukwenguva vose vanondiziva ikoko. Ndoenda papanganai kuzaka ndomhorosa vose vari ikoko. Ndoenda kwedu kumushagashe ikoko ndomhorosa vose nevose vanondidzana sekuru vangu vachipadza vanosekubabatira ndovamhorosa chaizvo nevopachitamba. Hama dzangu dzese kumushagashe nevavakidzani vese kumakoholi vakomana vatatamba navo vese ndokumhorosa yamese chitimu yeChristmas yakanaka nevose vanondidzana nevateereri vestudio 7 ndomhorosa mufundisi Richard Moyo. Vachafa kumhondoro handizivi kuti vachafa vachipo here mbotaiwo zvefainda kuti vachafa vakaenda kupi. Ndo muteereri wekutanga pastudio 7 chitanga chirongwa ichi.
Aiwa, tichavacha
mukoma Blessing chati wamande nechitatu nechishanu chati wa 3 days pa wiki vachafa kumhondoro. Ndo
tichavacha
namukoma Obey na tete Priscilla tichakatanga chirongwa ichi
ichokwadi tichavatsvaga hesu mukoma Obey ichokwadi shu maita basa hama vamanyatsoti dyomo dzokafuti Christmas
ndomhorosa ndomhorosa kuvoice of America ndomhorosa tatenda gumbo mukoma Jonga kandemiri tete Mavelas muchanganya uye mukoma atungamiri ngomo Chris Gande namukoma Rejoto ikoko na ndimi yake Mwakalerie nemainjiniya enyu nevose vanoita vakaita kubasa rechinzwe nevamwe vatisingazivi vari kumasteri kwezvirongwa zvenyu.
Aikamatsora mukombe mukoma tinotenda zvikoro. Thank you so much, we appreciate that.
Mukoma makati tinokutenda izvozvo.
Thank you. Donald Mamboma wazi wonke umsakazi wonke umuntu olapha yamazi Mamboma. Sithathe omunye njalo umlaleli cingweni ulungisani kunjani mnumzane?
Yaphila kankomo ndijari baba.
Hayi, siyaphila isibongo mbani.
Mina ngumpanyimu kodwa yomnyama.
Mpanyimu.
Yebo, la kumpanyimu.
Aha. Kusi phamazwi yakho lapha ngekhisimusi uyidlala njani?
Hey, ekhisimusi lonyaka kimi ngani kuzima lapha vele akubambeki lutho into ziyala baba ngoku.
Yebo kithi.
Uzima kodwa ngengafika le mabhasini ngithi nginye mina ngokwami hayi ambonte nzene ukwenza anything ngoba vele yoni ukuthi khona apha ngiyidlale ngikhona apha kobulawayo kuyehlula. Solo yithi ngizama ukuthumela abadala hayi inkani. Okuyigrocery kwe 500 kuveleka kuba kwani bebavili nje.
Ngike ngakhuluma lo munye esithi uvela eBotswana obetsha ukuyishopping eFrancistown. Awuzange ukucabange lawe ngaleyo ndlela.
Lapho kuyabe sokufuna phela ndidingele yo-forex manje i-forex yokuya eBotswana lapha kuyabe sokumethi ngibhodile ezitarata ngingabanjwa ngigwetshe 10 years bese ngizithi ngenzeni uyakho akuzima
yebo kithi
ya akuzima ibhondi lethu leli ngivele angazi kuthiwa yi-currency but ukuthi sithi i-currency yakhona isiza njani mina kuyangehlula.
Manje uzayidlala njani kodlwayo uzabubhota njengamalokishi le labangani?
Yeah, hayi yikho esizakwenza ke namhlanje ngingaba lenhlahla uzubone ngibhodile njengafika ephumula South kumfowethu ngale awu lo malaycha basuka twitchisa okunye okuthunyelwe ngumuntu akabhuti khona la ngathi ngazuza la mamalolibhogu baphathela abanye abantwana ngapha.
Yebo kithi hayi kuyabongeka. Kuyabongeka kakhulu
kodwa khona ngamile sihlale sisethembeni ukuthi hayi izinto zizolunga ngoba hayi singekele ukuba lethemba kuthi yaba yini imali kayithenga kula magitsi akula manzi kunsizi khonapho zisikhangele so akusizama ukuthi khona okuncane ongakudobha kathesi ukwanisa ukukhavisa uJanuwari ngoba ziyavulwa phela izikolo and kukhanya ngani ama-school fees azakhwela ngabo-400-500%.
Bathi ithemba kalibulali babuye bathi njalo akulahlwa mbeleko ngokufelo.
Limkhotho lelo kaNkomo siyabonga sho ukusipha lati ithemba akuzoze kulunga athi kuyabheda ngani.
Hayi kuzalunga ungathanda ukubingelela.
Hayi kuhle ngiphalele ithuba lokuthi ngibingelele ngiyathanda ukubingelela ubaba nomama abakhona lekhaya eKanyandavu. Ngithi siyalikhumbula abadala ungezi ngekhisimusi ukuthi kuzima kodwa hayi kuzalunga. Sizwile lokuthi izulu kalini sekuthenza inkosi izasihawukela lini bantu kulinywe ukuthi siphile. Ndingelele labafowethu uzimangele ofikile uMakhosana umfowethu uzibusiso khona ngale phumula South ithi lisele njani hayi mina ngifike kusethela ndaba. Ngiyabonga basakazi Studio 7 ilale kahle.
Yeah, kusemini kodwa hayi siyabonga uyidlale kuhle ikhisimusi empanyeni.
Ndandi zale kuhle khona ngapho abantu abahle siyabonga shu.
Siyabonga ngokodlwayo uLungisani ovela kokodlwayo khona lekwamaso laba ithwale.
I think sine bobamwe khola bakamirira pa Nari Gate ndi kwavari hello khola.
Hello.
Hey, sorry tambo kubatisa ikwengo yakareba makadiyeni tikutaura nani uye zvemuri kupi?
Ndikwa nostendi moyo eno akwelo esigabeni sesibingo.
Ucingo lwakho moyo lungani lwehla lwenyuke zama ukutsheta kancane lapho khona
ya sizo kuyamaka
yeso kungconywana ungaqhubeka
yebo baba hayi ngiyabonga baba ncinga namhlanje bisela ngikhumbula nami baba
hayi siyabonga lathu ukuthi ungenile kuhlelo
kakhulu baba hey isimo sibi baba Ntunga hey isimo sibi hayi khisimusi kakuda kakhisimusi khona abantu basedubeni zindlala zodwa baba
ye madoda
ihulumende yethu hayi hayi siye silekile shuwa iqiniso lihle sesiyabe siyazame sidonsa ngamazinyo sidonse ngayo yonke indlela kodwa akathesi-ke ngathi ikhuba litshonile baba.
Kuyini moyo ovama ukuthenga ube lakho umdeni wakho ukholise ngelanga lekhisimusi ongathi wehlulekile ukuba lakho lonyaka?
Iqiniso lihle ngivama ukuthenga sibili bani ngithenga ingxenye yo-10 kg YC
Nxa elalele ubaba uMnangagwa labanye bakhe kuhulumende kuyini ongathanda ukutsho kuye moya?
Mina nxa belaleli beisicelo sami bengicela ukuthi njengabadala nabo-ke kumele bebone ukuthi isimo esikuso khathesi asibi kakhulu. Ngabe bayahlala phansi bebize ubaba uThamisa bekhulumisane engxenye isimo singaba siyasisetha sisiba sihle ebantwini, ngoba njengamanje abantu bahlicece zomlomo akulalutho babantu. Ngasibili esitolo lapha izinto zikhona sibili, kodwa abokwesibili imali akayikho baba, iwa njalo njaloni.
Ungathanda ukubingelela isihlobo labangani?
Ngithanda ukubingelela umzali wami uMandla Moyo, nomzali wami wesifazane uSteka Ngwenya, nabantu abami uSthiwe uShepati, nabana abami uSilvesta uSithokekile uSithulisile uSithandazile noNqoba Izitha Moyo. Ngithokoze kakhulu kakhulu babantunga, ngicela lihlalele imbamba babantunga.
Hayi, sizakwenza njalo Moyo, siza kufonela kwezinye inhlelo. Siyabonga kakhulu njalo, bele Khisimusi enhle.
Hayi, nani lifisela iKhisimusi lomnyaka omutsha olithukela baba. Hayi, jabule kakhulu baba.
Hayi, siyabonga Moyo.
Yebo baba.
Stanley Moyo sixoxela ke lapho eseMidlands. Ko mavi imimi muchikura ichi chamai nyatsofarira kuti kana chiripo musi wa 25 maiti nasi tiri kutya Khisimusi.
Isu actually tanga tine tradition nekuti vabereki vangu vanga vari mabusinessmen. Saka vaigara vari kunze vachishanda, taionana kakawanda kacho musi weChristmas. Saka vaibva vati tiri kuenda panonzwa Orange Grove. Pakahotera kamwe kakari muchinoi. Tichinozipigwa. Aiwa, tichidya masondido. Aiwa, ndo memory yandinayo iyoyo. Asi kana tiri kumba toti tozobva ikoko maitoenda kumba tosangana nehama neshamwari dzinenge dzabva kuchipinge uko. Tichidya futi nyama yehuku. Nemadrinks zvese. Aiwa, tichinakidzwa.
Muchinozipigwa. Isusu mudharangu aishanda kuSouth Africa aiva injivha, saka dzaitouya nema 10 kg ema rice, tastic rice, ine mayonnaise, ine tomato sauce, netumwe tuma watu watu toka wanda wanda. Aisipigwa zvekuti. Ndiyo memory yandinayo iyoyo.
Koyezvi.
Zviyambudzi. Zvichakadaro. Zvichakadaro.
Unogona kuviyambudzi?
Kuviyambudzi? Ungavira na mbudzi nenere. Mbudzi. Asi ndichikura ndaitya kunyatsoicheka pauro apa. But mazuva ano ndinombotya hangu mudzimwe nguva, kwete kutya kwekuti ndiri kutya, but you know, my conscience I would feel very guilty, but ndikaona anocheka handoiziya 10 minutes ndinge ndapedza.
Aiwa, pakaoma. Aiwa, nhasi sekutaura kwataita tiri kuda kungoonesana kuti muri kuzvigona sei. Tanzwa kune vakasiyana-siyana vari muSouth Africa vapinda vachitaura, tataura navamwe baba vari kuinyanga vanga vari kuchema-chema vachiti nyaya yemafuta yekufambisa ndo iri kunetsa. Asi regai tiende kuna muteereri wedu. Halo Mukoma.
Halo, makadii wari dongo?
Aiwa, tiri wada. Asi dzikisai volume yenyu, ndiri kuzvizwa ikoko. Aiwa, takamirira kupinda muChristmas, tasara nemazuva mangani mairi.
tinokuti kuti mari unozadza kuti kana akagona kubhane sijeni vari kusvika icho zvinezvi
tapa
hagokoni wekudaro.
Aiwa, icho kwadi tikusaura nani uyezve muri kupi?
Unotaura navagogodi vari kusouth africa.
Taurai tinzwi.
Hai, ndinoda kutora mukana uno kukwazisawo mhuri yangu yose iri kuzimbabwe iri pamushosho ndichikwazisa vana mai Stefani ndivo vadzimai vangu ndichikwazisa nastefani wacho ari kuganda ndikwazisa nafiona ari kuharare ine timu yacho vana bheri vari kumusha kwagutu nanaliyona nanatadiwa nashe tinoda kupinda mwari nokuti sitsukidza kuti tisvike panguva inotiyatiza.
Kupane zvamakagadzirira here masondido ekuendesa kumusha kana kuti muri kuenda here kumusha pakrismas ako?
Ini nguva ino handiwa ndikufamba ndinda kumusha nechikonzero chekuti ndinoziva kuti unogona kuseenza nguva yese mari yacho yese yoputwa nemabhazi saka zvoune nguva indiri hapana saka ine ndinowanza kuti ndinotiratumira zvinhu woryawo krismas yavo vachifara inino pana January February chenjavo tozvinourayawo mbudzi dzedu weitaura huya hwembudzi hwokumona huya hunonaka huya saka kutumira hedu takatumira havo zvokupfeka nezvokudya izvi.
Aiwa, pakanaka. Aiwa, pakanaka. Murene, taurai.
Ndoda kukurudzirawo pane muchinda wekuzimbabwe nadzasitaura handipiti vatari kuredhiosafutika kuti pane vamwe vanhu vanokwana kuita vashanu vaibayiwa nemapanga.
Ndoda
kukurudzirana nazimbabwe kuti vakomana nevasikana hazvirere kuti kana munyika medu tisina kumira zvakanaka kwatainga tikanoshanda tikaona zvatawana tokanganwa ngatisakangana nekuti kunoku kuno munokuribisa tichadzokera kumusha tinezvoshandisa zvinhu zviya zvatakadii zvatakashanda saka ngatitasira mutango.
Aiwa, mashoko makurutu.
Ndo mashoko angu anoda kupa vanhu vose vari kunze kwenyika kuti ngatizive zvatakamira nyika yedu ichanaka.
Aiwa, tinokutenda ishaizvo, muve nezuva rakanaka.
Nenivo mwari atiitire zvakanaka nokugona kutibatira mawaya zvakanaka izvozvo.
Aiwa, tiripo. Handisi muri kuona vamwe vatoenda kuzororo, isusu tinawo mapadza, tiri kungorima.
Mwari akuwedzere makore kurarama.
Tinokutenda itsunga.
Thank you. Inini gore rino mazi. Gore riya ndakaenda Gumba. Ndikasvikouraya mombe. Saka gore rino ndanzwa kuti mombe dzacho dzakaonda bhozi panga pane nzara. Ndikati saka kuinda pasina mombe dzakakora hapana mombe ichaurava paka. Saka ndikati are gandombogara mushana.
Aiwa, rega titore muteereri wekupedzisira. Halo, kola.
Shalom, makadii.
Tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mukutaura nabeauty pachao kuurungwe.
Kuurungwe kwakadii ikoko?
Kuno kuri nani, zuva kupisa. Mbeu dzacho dziri kungofa, zvinhu zvacho zvakaoma.
Muri kumagunje here?
Kutodarika magunje kwamukonori chaiko.
Okay. Saka muri kubata seiko zororo rekrismusi?
Zororo rekrismas rakatooma veduwe, hakuna chiriko. Sesu tichangobva kuchikore izvozvi kuti vabereki vatene krismas. Zvinhu zvakaoma. Next year January ndinge ichiendawo chikoro saka zvakaoma.
Muri kudzidza kupi ko munina?
Ndinodzidza paHarare Poly.
Saka chii chaungati iwewe ungada kuti hurumende inzwe kubva kune imi vechidiki vakana vakateerera?
Tivati hurumende iwanisewo vanhu mabasa uyezve vasimudzirewo pazvirongwa sekuti vabereki iko zvino vazhinji vanobhesa nekurima saka tivati vasimudzirewo pazvirongwa zvekurima uyezve munyikawo ikonomi ingeri stable like mari iko zvino hatina mari yatiri kuti tiri kushandisa mabhondi acho hasi kushanda tiri kushandisa maus achona ari kunzi akapinda muno muzimbabwe anenge asisina value saka zvinhu zvacho zvakatoma hurumende yedu dei yatigadzirisirawo pane zvinhu izvozvo dzimweni dzenguva nyika inge asimukire.
Aiwa, tinotenda munin'ina. Ungomhoresa kana munhu one chaiye nguva yedu yapera.
Na ndofunga ainda ke sifike emaphethelweni ohlelo lwethu lwanamhlanje sihlobo esithandekayo. Siyazi kuyaphithizela ngalesi sikhathi sekhisimosi, abatshayeli lichayele kuhle emgwaqweni lapha. Lihambe ngonanzelelo, hayi ukuphuza utshwala bese liyatshayela. Abatshayeli bamabhasi lemtshova lihambe kuhle labadala emakhaya. Kwanele olivalelisayo ngentungamili Nkomo.
I'm Marvelous Mhlanganya, who you're saying have a very good evening. And let's meet again. We're continuing this Christmas theme throughout this week. You have a very good evening. Bye-bye.